Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende iri kuda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi masere yekubhadhara mabhonasi egore rapera aya. Asi chii chaizvo chinonzi Treasury Bill? Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanotsanangura.
Treasury Bill chikweredzi chinenge chatorwa nehurumende. Kana hurumende iyi yatora chikweredzi inoburitsa chipepa. Chakangofanana necheki kwaimbonyorwa macheki kwekwe. A treasury bill is a negotiable instrument. Zvakafanana nebearer cheki, zvakafanana nepromissory note. Inotaura kuti shamwari ndakweresa mari kwauri. Chibepa ichi chandakukupa ichi ndo proof yekuti ndichazokubhadhara. But chibepa ichi chinenge chindori nedate rekuti ndichakubhadhara mari musi wakati. But chibepa ichi manje kana chabatwa nemumwe munhu. Munhu uya anenge apiwa uye anogona kuchitengesawo kune mumwe munhu inonzi discounting. So that's why it's called a negotiable instrument because it can be negotiated to a third party. Saka zvipepa zvekare zvakungo issuewa pasina mari pasina economy. Zvangofanana nekuti Patrick Chinamasa akuprinta ma US dollars. That's why I wonder domestic debt yapa $4 billion of which $2 billion ma treasury bills.
Saka vanozotenga ma treasury bills aya ndiani kuti hurumende iwane mari.
The primary target my institutions anoita basa rekugadzira mari from mari. So my institutions anogadzira mari from mari ma banks. So my treasury bills are normally anenge ine interest rate yakanaka. Saka ma banks anotenga. But chaitika manje ndechekuti ma bank aya aneta nekutenga. There's now a saturation of toxic bond notes in the economy.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mupfumira vanoti zvinhu zvakaoma asi vachazadzikisa zvavakavimbisa vashandi.
Tikuziva kuti takamanikidzika panyaya yemari. Takabvira tataura kuti vashandi tichazovapa kana tamobhilaiza maresources. Kati kuti tiate cash, we have to stagger. Hatikwanisi kuvapa 1 month. Sehurumende inotarisira uye takavimbiswa naminister of finance kuti kana tastagger kudaro, we can afford to mobilize.
Asi vabiti vanoti urongwa hwema treasury bills hunoratidza kutadza kuronga kwavachina masa segurukota rezveupfumi vachiti shiri yakangwara inovaka dendere rayo mvura isati yaturuka.
Bonus riri harisi secret. Bonus harisi rufuka rusingazivikanwi kunzi munhu achafa rini. Munhu wese anoziva kuti civil servant anobhadharwa bonasi muna November nemuna December. So zvaunoita manje kana wakachenjera zvandaiita inini, unotanga kusevha mari. You put money in a sinking fund.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vaKelvin Mudzingiri vanoti vana veZimbabwe vachasara vasina kana nhaka nenyaya yezvikwereti.
Ma future generation vachange vachizobhadhara chikwereti chinenge chikakura. Nekuti government itorarama nokusika peri asi vanhu vanotonga muhurumende vanofa.
Mashoko aya anotsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe.
Ma treasury bills hurumende akavandisa mumarket. Anotora mari yese mumarket osiya vanhu vemabhizimisi vasina mari.
VaZembe vanotenda kuti hurumende dzakawanda pasi rose dzinoshandisa ma treasury bills asi vanoti izvi zvikanyanya zvinogona kukanganisawo nyaya dzezveupfumi. Ko chii chingaitwe neZimbabwe kuti isarambe ichikwereta mari? VaMudzingiri vanoti Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe.
Chikuru chinogona kuita nehurumende kudza tax base uyezve kurudzisa government expenditures.
Zimbabwe ine chikwereti kunze kwenyika chinodarika mabhiriyoni 10 kumasangano akaita seWorld Bank, IMF, European Investment Bank, African Development Bank nedzimwe nyika. Kutadza kubhadhara chikwereti ichi kuri kupa kuti hurumende dzakawanda nemasangano anokweretesa mari asakweretesewo Zimbabwe mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.